Mangwana na kanaka vatereri, tunosangana zvakare mangwana na anasi, uri musi wemuvhuro, ndira 14, 2019. Makateerera kuStudio 7, nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvinhu zviri muchirongwa chedu chanhasi. Sangano revashandi reZCTU rokurudzira vashandi kuti vasaenda kumabasa kwemazuva matatu zvichitevera kukwidzwa kwemafuta ekufambisa dzimotokari nemutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa nemugovera. Sangano rinorwira kodzero dzevanhu reZim Rights roedza kubatsira mhuri dzinodarika churu dziri kusikato pedyo neGreat Zimbabwe kumasvingo dzakapiwa mazuva manomwe nehurumende kuti dzibve panzvimbo yadziri kugara. Kusawirirana kwakakonzera kuvharwa kwemamwe mapazi ehurumende yeAmerica kunoenderera mberi, vashandi vachitadza kubhadharwa mihoro yavo. Tichakupaiwo zviri kubva kuvateereri veStudio 7 kuburikidza nemashoko amunotumira kuno kuStudio 7. Iyi ndiwe mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Sangano rinomirira vashandi reZimbabwe Congress of Trade Unions kana kuti ZCTU riri kukurudzira vashandi kuti vasaenda kumabasa kutanga nhasi senzira yekuratidza kusafara kwavo nekukwidzwa kwemutengo wemafuta edzimotokari nemutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa nemugovera. Mutungamiri wesangano iri vaPeter Mutasa vanoti zvichitevera tsvakurudzo yavakaita kubva kune mapoka akasiyana-siyana, vakaona zvakakodzera kuti vakurudzire kuti vanhu vasaenda kumabasa kwemazuva matatu kutanga nhasi muvhuro. VaMutasa vanoti vanga vachifanirwa kusangana nhasi nehurumende pamwe nevashandirwi pasi pegungano reTripartite Negotiating Forum, asi mushure mekukwidzwa kwemafuta ekufambisa uku sangano ravo harichakwanisa kupinda musangano uyu. Danho reZCTU iri rinouya panguva yevashandi vehurumende kuburikidza nesangano rinovamirira reApex Council vakazivisa kuti vacharangwa mabasa mukupera kwemazuva 14 avakapa kuhurumende. Ngatinzwe hurukuro yataita navaMutasa pamusoro penyaya iyi.
Nokuda kwekuti mafuta ekufambisa kwidzwazve, tabvunza vashandi kuti tingaita sei nekuti transport kunoku yakwira zvisingaiti kubva kuchitungurisa kuenda kuHarare. Vanhu vanga vachikwira nhasi vaikwira $5 kuuya muHarare kudzoka $5. Saka tokuona kuti $10 pazuva zvinoreva kuti mari yese inotambirwa nevashandi yaakuperera kutransport. Vashandi vazhinji vanotambira ma-$200 nema-$300 neti dzavo. Saka transport yaakutora $260. Saka zvarakidza kuti hapachina chekuti tirambe tichingoenda kubasa, hapana chiri kubuda. Saka vashandi vati vari kuda kuti varamwe basa, isu tobva tatora danho iroro kuti nyika yese ngairamwe basa kubva musi wemuvhuro kusvika musi wechitatu, tichizounganazve toona kuti toita danho ripi after that.
Asi munoona here vashandi neveruzhinji vachipinda mudanho iro rekurangwa mabasa, nekuti mazuva apfuura dzimwe kurudziro vanga vasingapindi madziri?
Tinotenda kuti iko zvino nekuoma kwaita zvino havana imwe nzira vashandi, hatina choice. Chiringodiwa chete ndechekutirambe tichikurudzirana nawo. Musi wekutanga vamwe vangatanga kuumbofunga zvakawanda wanda, asi charamba tichivakurudzira. Asi tinotenda kuti kubva musi wechipiri, kubva musi wechitatu nemamwe maecheno zvichatora kuenda mberi vachange vachiungana. Nyaya iripo chaiyo chaiyo ndeyekuti vashandi vane zvinhu zviviri zvavanofanira kusarudza, sarudzo mbiri. Yekutanga yekuti vasiye zvazviri zviri izvo, vofira mudzimba nenzara, votadza kuendesa vana kuzvikoro, votadza kubhadhara marendi kana mvura kana magetsi, votambura kwazvo nenzara chaiyo chaiyo, mudzimba mune nzara, kana kuti vomira pamwe chete vakabatana sevashandi voudza hurumende kuti izvi hazvichaita izvi, vari kuda kuti pagadziriswe. Saka nyaya chaiyo chaiyo iri mumaoko evashandi vari kutambura, enda vasi vashandi bedzi, kunyange vana vezvikoro mastudents ari kutesharo kumayunivhesiti kumakoleji nokuti isu tisinovabhadharira maschool fees saka nyaya iyi yaakuita kuti ivo vatadze kubhadharirwa maschool fees vatadze kupedza zvavanodzidza kunyange varimi chaivo vari kurima fodya kotoni vari kurima zvakasiyana siyana iko zvino ari kushandisa mafetiraiza ari kudhura kwazvo asi pavachatendesa upuhwa marara ebond note kana RTGS
Mamboedzawo here nzira dzekuti munge muchinzwawo kudivira hurumende musati mapinda mukuratidzira kana kurangwa mabasa uku
tatoneta kutaura nehurumende kubva gore rakapfuura munoziva kuti kubva 2017 pavapinda vasati vamboona kana vashandi vaiona munhu wese vechitenderera nyika dzese vechiona vanhu vese mabhizimusi munhu wese akaonekwa asi havana kana zuva rimwe chete ravakaona vashandi takatoendako kuna ministry tikavakurudzira kuti dai vaita musangano weTMF saka paane more than 2 months iko zvino ndo pavanga vashedzera kuti tisangane nemusi wemuvhuro asi tashamisika kuti tisati tasangana mafuta akwidzwa zvekuti kana hukuro dzacho hadzisina kana maturo chaakutongodiwa ndechekuti vatange vadzikisa mafuta votaurazve kuti vashandi vatirwe mari dzavo nemaanotenga US dollar toona kuti tingachitangira ipapo kuenda kupi nehurukuro
vanga vari mutungamiri wesangano revashandi rezctu vapeter mutasa vari parunhare muHarare nestudio 7 sangano rinorwira kodzero dzevanhu reZim Rights riri mushishi kuedza kubatsira mhuri dzinodarika chiuru dzigere pane imwe nzvimbo kumasvingo idzo dzakanzi nehurumende dzibve munzvimbo iyi mhuri idzi idzo dziri munzvimbo yesikato pedyo nemasvingo eGreat Zimbabwe dzakapiwa mazuva manomwe ekuti dzibve papurazi padziri kugara iro raiva remurungu rakazotorwa munguva yehondo yeminda hurumende inoti vanhu ava vakatora minda iyi zvisiri pamutemo ngatinzwei hurukuro yataita nemukuru weZim Rights VaOK Machisa
tavhakachira dzimba kana kuti mafamilies pachirungu anosvika kuma300 kune kuchema nekunyunyuta chaizvo pakuti vakapiwa matsamba neministry kuti vabve munzvimbo idzodzo vakapiwa mazuva anokwana kuita 7 tsamba idzodzo vakadzowana vhiki rapera saka mazuva manomwe iyaya 7 days dzinopera ndofuka nechipiri kana kuti nechitatu saka havasi kuziva kuti voita sei nokuti mukatarisa vamwe vati vatatitaura navo vagaramo kwemakore akawanda chaizvo anokupfuura 10-20 vamwe vari kutoti vakatanga kugara imomo gore ratakawana kusvitonga kuzere gore ra1980 uyezve dzimba dzavakavaka dzimba dziya dzekuti hakuna kumwe kwavaizofunga kuti vanoenda vane vana vari kuenda kuzvikoro vane minda yavakarima
saka imi kushanya kwenyu kuri kubatsira nenzira ipi kune vapiwa matsamba awa zvii zvamuri kubatsira nazvo
isu tiri kuda kuti tibatsirane nevanhu vari munharaunda kuti vakwanise kutaurirana zvakanaka nehurumende kusvika vasvika pakuwirirana kuti haiwa kana vachikwanisa kugara vogara kana vachikwanisa kubviswa vobviswawo vachienda panzvimbo yatinofungira kuti vanokwanisa kusvika vachirarama uraramo huri nani nekuti mukatarisa mazuva anaya mazuva ekunaya vana vari kuenda kuchikoro vakatovhura musi unoyu vabereki vazhinji vari kuti vanga vabhadharira vana vavo zvekuti vadzidze asi tasvika panguva yekuti ivo vachiomerwa neupenyu kuti vomisa sei netsamba idzodzi dzavapiwa saka isusu chinangwa chedu ndechekuti vawirirane
mati mavana here mukana wekutaurawo nedivi rehurumende panyaya iyoyi
tati titange taongorora tione kuti magariro avo akamira sei nhasi uno tasangana nevanhu vakawanda tikati ngatiwanikwei tichizama kuti ivavo vagari vakwanise kusangana nehurumende isusuwo tichatorawo matanho ekuti titaure navo tinzwe kuti hazviiti here kuti tisvike pachinzvimbo chekuti vanzwisisane kuti kana kuri kusumudzwa kuti vachinogara pamwe vavewo vanosumudzwa zvine hunhu kana kuti pavanonosvika vana vanokwanisa kuwanawo dzidzo yakakwana nokuti iko zvino vari kunzi ngavadzokere kwavakabva
vanga vari mukuru wesangano reZim Rights VaOK Machisa vari parunare kumasvingo nestudio 7 muchikamu chino tinotarisa mimwe yemisoro yenhau dziri mumapepanhau pamwe nenhepfenyuro Bepanaure Herald rinoti varidzi vemakambani anotengesa mafuta edzimotokari vanenge vachibiridzira mukutenga kana kutengeswa kwemafuta vacharangwa zvakasimba pasi pemutemo mutsva wakaziviswa mukupera kwesvondo. Mumwe musoro wenhau uri mubepanaure Herald unoti hurumende ichakanzura mavhiza uye kuburitsa munyika vekunze vanokanganisa mutemo wekugara kwavo munyika vachipindira muzviitiko zvinokanganisa mashandiro ehurumende. Mubepanaure Daily News mune musoro wenhau unoti Central Vehicle Registry iri kunetsekana nekushomeka kwemanumber plate edzimotokari. Nepfenyuro yeZBC inotiwo vechidiki veZANU PF vanoti vari kutambira kukwidzwa kwemutengo wemafuta kwakaziviswa nemutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa nemugovera usiku, kunyange hazvo vachiti zvakanga zvatononoka. Zvino tombonzwa zviri kubva kuvateereri veStudio 7 avo vakwanisa kutumira mashoko avo kuno. Mashoko aya haanei neStudio 7 sezvo achiratidza mafungiro evateereri.
Ini ndoitwa Tuknesi Shirigo, ndiri kuno kuSouth Africa, kuPretoria. Ndokutenda zvikuru chirongwa chamunotipa everyday cheStudio 7 uye ndokusimbisai. Chitori nematambudziko akawanda zvikuru sei kunyanya kuvana vatakasiya ikoko kuzimo, vatenge chida kuti zvamatibhadharo kuti tivabhadhare school fees, mauniforms, mabhuku echikoro. But nemitengo yatiri iyoyo iri kuitika muZimbabwe hazviti kutibata zvakanyatsoonakanaka, nekuti shuwa zvokwadi tiri kurwadziwa zviri kutibata zvikuru kwazvo izvozvo zvinhu izvozvo. Saka tinongoti dai taigona kuti tibate tiri pamwe, tigone kuwirira nehurumende yedu uye tigonunzisana nehurumende yedu kuti zvinhu zvigone kudzikirawo pamitengo yazviri kuita pari zvino. Haa, ndatenda hangu kunokwasa vese vanondizivawo. Nongotara ndiri kuno South Africa.
Tisvikewo pamusha uno, musha wakasununguka, the only independent media inotaura shona, inotaura nezvenhau dzeZimbabwe. Ndinokutendai veStudio 7, ndinokutendai nekuda kwenhau dzenyu dzisina kwadzakarerekera, nhau dzenyu dzinotipa zvinoitika munyika, tozwisisa kuti zviri kufamba sei pasina kurerekera divi. Ndo saka ndichikutendai imi vana Jonga Kandemiri netimu rese reStudio 7, ndinokutendai nekuda kwerubatsiro rwamunotipa kuti tinzwewo nhau dzakasununguka. Ini ndinoitwa Rei Hlatshwayo, ndinobva kuChipinge, asi zvino ndiri kurekodha ndiri muSouth Africa, uko ndinonesekawo ndichiedzawo ndaramo yangu kuti igadzirike zvakanaka, kuri kutiza nhamo yataparirwa navana ED ana Chiwenga nemhuri yeshe yeZANU PF inooneka ichishungurudza vana vayo. Ndisaiziva kuti pana baba wangabereka mwana ubva watanga kumushungurudza kusvika pakadai. Nyika yaparara, nyika yatarwadziwa. Taitiwozve tikavhota zvinhu zvichamira zvakanaka, asi hakuna zvinenge zviri kutoita wesi.
Pamaonero angu nemafungiro angu zvangu, ndinoona sekuti kuti Zimbabwe ibudirire ienderere mberi, youth yeZANU PF ikabudawo paStudio 7 ichipupurawo yega kutaura kuti zvinhu zvaoma, shuwa hurumende yakundikana, tinogona kufambira mberi, nyika yedu inogona kufambira mberi. Ngaimbobudawo pamhepo ichipupurawo chokwadi chiri munyika yeZimbabwe, kwete kunyarara kungoti zii kana kuti kunyara kutaurawo chokwadi chiri kuitika munyika, kuti vatungamiriri vavo vakasarudza vari kugona here kutungamirira kana kuti havasi.
Tinotenda vateereri vose vakwanisa kutumira mashoko avo kuno kuStudio 7. Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Sangano reSADC neZuro rakakurudzira vakuru vakuru muDemocratic Republic of Congo kuti vaverenge zvakare mavhoti esarudzo yemutungamiri wenyika ichangobva kuitwa iyo yakonzeresa mutauro. Murume akanga akapakata banga akamhanyira kunokwira pakanga pakakwira meya werimwe guta muPoland neZuro mukupera kwemabiko ekutsvagira vanotambura mari akamubaya mudumbu izvo zvakasiya wezvematongerwo enyika uyu akuvara zvakaipisisa muchiitiko chiri kunzi nevenhau chine chekuita nezvematongerwo enyika. Vagari vemuchinoi vanoti havasi kufara nemakwidzirwo ari kuita mari dzekufambisa kuenda kunzvimbo dzakasiyana siyana apo zvitoro zvakawanda zvainge zvakavhara nezuro. Mari dzekufambisa dzinonzi dzakamuka dzakakwira nezuro mangwanani zvichitevera kukwidzwa kwakaitwa mari yemafuta edzimotokari nemutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa nemugovera. Nzendo dzose dzemuchinoi dzaisiita dhora rimwe chete dzave kuita madhora matatu, mari inonzi nevakawanda yakawandisa. Kubva muchinoi kuenda kuHarare munhu aimbobhadhara madhora matanhatu asi iye zvino kwave kubhadharwa madhora gumi nemashanu. Kubvawo muchinoi kuenda kuChegutu kana kuKaroi kwave kuita madhora gumi nemaviri kubva pamadhora matanhatu. Amai sarudzai patana vanoti madhora matanhatu pamunhu kuenda kubasa ivo nemurume wavo nemwana wavo anoenda kuchikoro nekombi imari yakawandisa. Mumwe mudzidzisi vaitai Mutapa avanoti vainge vave kuenda kubasa kaviri pasvondo vatiwo nhasi havaende kubasa sezvo vasina mari yekufambisa. VaMutapa vanoti pavaenda kunotenga zvekudya kuzvitoro zvanga zvakavhara zvavapafungidziro yekuti vezvitoro vari kuda kukwidza mitengo yezvinhu kubva nhasi mangwanani. Asi vaClifford Matambo avo vanotengesa zvekudya vanoti mitengo inofanirwa kukwira sezvo mari yekuunza zvinhu zvavanotengesa zvave kuvadhurira nekuda kwemitengo yemafuta yakakwidzwa. Mumwe wemugari wemuchinoi ati anoda kudanwa nezita rekuti Nimrod anoti zvinonyadzisa kuti mutungamiri wenyika vaMnangagwa vanozivisa kukwira kwemafuta iro gurukota rezvemhando dzemoto riripo. Mutungamiri wenyika vaMnangagwa vakazivisa kuti dhiziri rave kutengwa nemadhora matatu nemasendi gumi nerimwe uko peturu ichiita madhora matatu nemasenzi makumi matanhatu nemasenzi makumi matatu. Kunyange hazvo mafuta edzimotokari akakwidzwa anonzi achiri kushayikwa munyika. Makakatanwa akavharisa mamwe mapazi ehurumende yeAmerica achiri kuenderera mberi izvo zvakaita kuti vashandi vehurumende vanodarika zviuru mazana masere vatadze kuwana mihoro yavo svondo rapera. Mutungamiri wenyika iyi vaDonald Trump vari kuda kuti paramende ivawanise mari yekushandisa mukuvaka mudhuri kumuganhu wenyika yavo neMexico kuitira kuti vanhu vasapinda muAmerica zviri kunze kwemutemo. Muchikamu chedu chatinotarisa zviri kuitika muAmerica tabata mufundisi Isaac Mwase chizvarwa cheZimbabwe uye vari muWashington DC vari nhengo yebhodhi resangano rinomirira zvizvarwa zvekuAfrica reAfrican Immigrants Caucus.
Kana ivo vanhu vemucherechedzo vanombokundikana zvinoratidza kuti tese tese tiri vanhu. Kana vacherechedzi dzimwe nguva vanokundikana, hurumende yemuAmerica yakundikana kugadzirisa zvinhu. Zvinoshatirisa mburi dziri kukanganisirwa mhuri nanababa nanamai nehanzvadzi nevakoma nevanin'ina vanoshandira hurumende inonzi 800,000 vasiri pamabasa. Vazhinji vacho vari pakuomerwa, vari kutadza kubhadhara rent dzavo nemamogeji nedzimotokari dzavanodhraivha kana kuendesa vana kuchipatara. Zvinhu zvinofanira kunge zvichishurukidza macitizens emuno muAmerica. Ini semufundisi ndiri kunamata nevamwe kuti vatungamiriri vakure vakwanise kugadzirisa zvinhu.
Tinoona kuti musangano wanga uchitarisirwa kuti ungangopedza gakava riripo iri nokuti hurumende inge ichivhurwa wakaitwa nechina wakanga wakatarisa kuti vaTrump vapiwe mari inenge ichizoita kuti vavake mudhuri wavari kuda. Panguva imwe chetewo vaTrump vozoitawo kuti vana vakapinda muAmerica vasina magwaro vange vachipiwa ugaro muno vachibvumidzwa kugara nezvimwe zvavanga vachiita yatingati deal. kurambwa kwakaita kutambirwa kwezvinhu nenhengo dzedare reparamende dzinobva kumapato ese Republican neDemocrats zvinoratidza chikureva here kuti mapato iyo havane muono umwe chete pane zviri kudiwa navaTrump?
Vatungamiri vemapato ava vanenge vakuita zveshaisana. Ndipo patinoti vanofanira kuziva kuti pakushaisana kudaro vari kukuwadza nyika, vari kukuwadza mhuri dzakawanda chose dzinoshandira hurumende. Zvakarewo havazongokanganisira vanoshandira hurumende, vari kukanganisira vese vese tese tinogara muno muAmerica, macitizens nevese vanogara muno muAmerica, nekuti kuvharwa kwehurumende kwakuonekwa kumaairport, kwakuonekwa kumaparks. Kune nzvimbo dzakawanda dzakurakidzika kuti kuvharwa kwehurumende hakuzi kubatsira zvinhu.
Asi ka chatiri kuona mufundisi mwase ndechekuti kubato reRepublican rinove rinobva mutungamiri wenyika yeAmerica vaDonald Trump vari kurambawo zvimwe zviri kudiwa navaTrump kuti hurumende inge ichivhurwa.
Ehe, izvozvo zvinobvumirwana nekuti vese vese vatungamiri vari kuti paive nezvibvumirano zvakaitwa gore rakapera, hurumende dzese, mapato ese hurumende ari mumaoko emaRepublican, asi mutungamiri wenyika akaramba zvibvumirano zvanhu zvaitwa nevatungamiri vemapato mairi. Saka mutungamiri wenyika aomesera vatungamiri vese, saka kutonamata kuti pave nekuchinja kwemwoyo pavatungamiri vese kuti vasvike pakubvumirana kugadzirisa zvi.
Takatarisawo zvakadai izvi mufundisi Mwase, toti zvaitikawo kuhurumende yeZimbabwe munoonawo zvichibuda zvakadii?
Kusabvumirana kuri kwese kwese hakuzi kwemuno muAmerica. Tarisai zviri kuitika kuUnited Kingdom nenyaya yeBrexit. Theresa May nevatungamiri vemapato vangotarisanawo vane gakava ravo. KuZimbabwewo kune zvako zvinoita kuti vatungamiri vemapato vasakwanise kubvumirana, asi chinhu chinofanirwa kudzidzwa nevatungamiri nezvematongerwo enyika kuti pane nguva yekuti vanhu vave vanomirira izvo zvavanokoshesesa, asi panewo nguva yavanofanira kuita yavanoti compromise.
Avanga vari chizvarwa cheZimbabwe mufundisi Isaac Mwase, vanove zvakare nhengo yeboard reAfrican Immigrants Caucus vari parunare muWashington DC neStudio 7. Munhau dzemitambo, chikwata chenhabvu cheFC Platinum chakaita zvakanga zvisingatarisirwi nevakawanda zvekuita mangange 0-0 nechikwata chekusouth Africa chine mukurumbira cheOrlando Pirates nemugovera mumutambo wekutanga weCAF Champions League wakatambirwa kunhandare yeBarber Fields kuBulawayo. Mukutarisa nezvemutambo uyu tabata muongorori wemitambo uye ari mukuru wedande mutande reMySports muzi wetu Adebe.
Hapana chiri kutarisirwa nevatsigiri vePure Platinum Play pamwe nevese vanotevera nhabvu munyika kunze kwekukunda nekutora mapoints ese matatu zvekuti isvondo rese nyaya yanga iri yekushanya kweOrlando Pirates.
Ndingati inini wanga uri mutambo wanga uchinakidza, uyezve vafana veFC Platinum vatamba mushe unge vange vachikwanisa kuti vawane 1 point. Toziva kuti Orlando Pirates yakambotora mukombe uyu kuna 1995, uyezve FC Platinum yanga ichitanga kuti ipinde pamagroup stages. Saka kuti vakwanise kuti vange vachiwanawo point toona kuti vatamba mushe, uyezve vanofanira kuti vange vachitenda goalkeeper wavo Petros Mar pafirst half apa akaita masaves 3 akakosha shaizo. Saka FC Platinum yawana 1 point, Orlando Pirates yawana 1 point, Esperanza neHoraya ziri kupa same group dzatambawo mangange 1-1 kurakidza kuti matimu ese ari 4 ane 1 point.
Asi tinonzwa kuti vanhu vakawanda vakakundikana kupinda zvakanaka munhandare nenyaya yekusarongeka kwevanhu vaishanda pamagedhi kunhandare. Zvizvi zvamungataura pamusoro pacho?
Handikati inini kusarongeka. Vanhu ava kana vachitaura vari kuti ivo vanga vagadzirisa 23,000 tickets. Saka vari kuti ivo vati vaona kuti matickets ese apera, vabva vaona kuti vange vachimira kuti vatengese matickets, because vanga kusina matickets, iyezve vanga vasingade kuti stadium chinge tichifura ipapo pa23,000.
Ndeupi mutambo wamungafungidzira kuti ungaomera FC Platinum mugrupu yavari iyoyi?
Kuchine mfambo, next weekend vari kuenda kuTunisia kunotamba neEsperance. Tozva kuti Esperance ndo machampions eCAF Champions League. Iyezve Esperance yakambouya muno muZimbabwe ikaita mangange neHighlanders. Ikazoenda ikoko kuTunisia ikarova Highlanders 6-0. Saka chikwata chihombe kana chichitarisa zveCAF Champions League. Saka pakuenda kuTunisia mutambo uyo unogona kunge uchirema. Pakuenda iyezve Orlando Pirates unogona kunge uchirema. Vachaenda iyezve kuGuinea kunotamba nehorai iyo.
Tinotenda muzi wetu Hadebe. Nhasi muchikamu chedu chemumhanzi tatichimbotarisa chikomana Progress Chipfumo, icho chinoimba nechikwata cheSounds of the Motherland. Maizviziva here kuti Progress akatanga zvemumhanzi achiri kuchikoro mumusha weHighfield kwaakakurira? Progress akazopinda muchikwata cheHohodza chaitungamirirwa naPoshia Gwanzura kumakore ekuma1990. Ari kuchikwata cheHohodza vakaitawo mukurumbira nenziyo dzinosanganisira Murume Wangu. Progress akazobuda muchikwata ichi achitangawo chikwata chake zvakamupa mukurumbira wakanyanya nenziyo dzinosanganisira Mai Huyai. Kaka kanoti ndinovatenda nei. Angari Progress Chipfumo, muimbi ane mukurumbira muZimbabwe. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu anokonekai semazuva ose. Ndini wenyu Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC. Ndokusiya mina Ntungamiri Nkomo.